Makoronike echipiri, chitsauko chemakumi maviri netatu. Mugore rechinomwe, Jehoyadha akaratidza simba rake. Akaita sungano navatungamiri vamapoka amazana: Azaria mwanakomana waJerohamu, Ishumaeri mwanakomana waJehohanani, Azaria mwanakomana waObhedhi, Maaseya mwanakomana waAdhaya naErishafati mwanakomana waZikiri. Vakaenda muJudha yose vakandokokorodza vaRevhi navakuru vemhuri dzavaIsraeri kubva kumaguta ose. Pavakauya kuJerusarema, ungano yose yakaita sungano namambo patemberi yaMwari. Jehoyadha akati kwavari, “Mwanakomana wamambo achatonga sokuvimbisa kwakaita Jehovha maererano nezvizvarwa zvaDhavhidhi. Zvino izvi ndizvo zvamunofanira kuita: chikamu chimwe chete muzvitatu chenyu vaprista navaRevhi vanoshanda nesabata vanofanira kurinda mikova, chikamu chimwe chete muzvitatu pakati penyu kumuzinda wamambo, nechikamu chimwe chete kubva muzvitatu papati penyu pasuo renheyo. Uye vamwe varume vose vanofanira kubva muzvivanze zvetemberi yaJehovha. Hapana anofanira kupinda mutemberi yaJehovha kunze kwavaprista navaRevhi vanenge vari pabasa. Vanokwanisa kupinda havo nokuti ivo vakanatswa. Asi vamwe varume vose vanofanira kuchengetedza basa ravakapiwa naJehovha. VaRevhi vanofanira kumira vakakomba mambo, murume mumwe nomumwe aine zvombo zvake muruoko rwake. Ani naani zvake anopinda mutemberi anofanira kuurayiwa. Garai pedyo namambo kwose kwaanoenda.” VaRevhi navarume vose veJudha vakaita sezvavakanga varayirwa naJehoyadha muprista. Mumwe nomumwe akatora vanhu vake vaifanira kupinda pabasa, nokuti Jehoyadha muprista akanga asina kusunungura boka ripi zvaro. Ipapo akapa vakuru vamapoka amazana mapfumo nenhoo huru nediki dzaiva dzamambo Dhavhidhi dzaiva mutemberi yaMwari. Akamisa varume vose panzvimbo, mumwe nomumwe aine chombo chake muruoko rwake. Vakakomberedza mambo pedyo nearitari netemberi kubva kurutivi rwezasi kusvika kurutivi rwokumusoro kwetemberi. Jehoyadha navanakomana vake vakaburitsa mwanakomana wamambo vakaisa korona paari, vakamupa gwaro resungano vakamugadza samambo. Vakamuzodza vakadaidzira vachiti, “Mambo ngaararame kwamakore akawanda.” Ataria paakanzwa ruzha rwavanhu vaimhanya vachipemberera mambo, akaenda kwavari patemberi yaJehovha. Akatarisa akaona mambo akamira pambiru yake pavanopinda napo. Vakuru navaridzi vehwamanda vakanga vamire namambo, uye vanhu vose venyika vakanga vachipembera vachiridza hwamanda, uye vaimbi vaine zviridzwa vaitungamirira mukurumbidza. Ipapo Ataria akabvarura nguo dzake akadanidzira achiti, “Ndamukirwa, ndamukirwa!” Jehoyadha muprista akatuma vakuru vamapoka ezana vaitungamirira varwi akati kwavari, “Muburitsei kunze pakati pavanhu uye muuraye ani naani anenge amutevera.” Nokuti muprista akanga ati, “Musamuurayire patemberi yaMwari.” Saka vakamubata paakasvika pamukova wesuo ramabhiza pachivanze chomuzinda, uye ipapo vakamuuraya. Ipapo Jehoyadha akaita sungano yokuti iye navanhu namambo vachava vanhu vaJehovha. Vanhu vose vakaenda kutemberi yaBhaari vakandoiparadza, vakaputsa aritari nezvifananidzo, vakauraya Matani muprista waBhaari pamberi pearitari. Ipapo Jehoyadha akaisa temberi yaJehovha mumaoko avaprista vaiva vaRevhi vakanga vapiwa mabasa naDhavhidhi omutemberi okupisira zvipiriso zvinopiswa zvaJehovha sezvazvakanyorwa mumurayiro waMozisi, vachifara uye vachiimba sokurayira kwakanga kwaitwa naDhavhidhi. Akamisazve vachengeti vamasuo pamasuo etemberi yaJehovha kuitira kuti pasawana uyo akanga asina kuchena nenzira ipi zvayo angapinda. Akaenda navatungamiri vamazana, makurukota navatongi vavanhu navanhu vose venyika vakandotora mambo kubva kutemberi yaJehovha. Vakapinda mumuzinda nesuo rokumusoro vakagarisa mambo pachigaro choumambo. Vanhu vose vomunyika vakapembera, uye guta rakava norunyararo, nokuti Ataria akanga aurayiwa nomunondo.